Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 21, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kune vasabhuka takapiwa mazita edu, mazita avo nenzvimbo dzavo, vari kunzwa kuti ndikunyorere tsamba ndipemburipo. Izvi zviri kunze kwemutemo.
Amai Rita Makarao vanoti Zek yapiwa mazita evamwe vari kushandisa masimba avo zvisizvo pakunyoresa vavhoti.
Hatisi kuinda kunointroducer any candidate. Vanhu veZimbabwe vachatiudza munhu wavanoda, isi ndiye watinokambenera iyeye. Asi vakatiudza kuti vanodhiropa chimugaro ndogara kumba.
Sangano revakarwa hondo rinoti harisi kuzotsvagira vamugabe rutsigiro musarudzo dza2018.
Kana mukaona magiredha namatirekta ava mumugwagwa, hazvitauri kuti komusi wayatanga. Unotangira kure uchiongororwa unofamba napo, vachiongororwa mavhu achionawo mugwagwa achiona kuti akambomira sei.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vajora mugumbo vanoti hurumende yakazvipira kugadzira mugwagwa weHarare Bite Bridge, kunyange hazvo vamwe vari kuti zviri kunonoka. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amai Rita Makarao vanoti vapiwa mazita evanhu vari kutyora mutemo paurongwa hwekubatsira vavhoti. Izvi zvinotevera kugunun'una kwemapato anopikisa nemasangano akazvimirira ekuti vamwe vatsigiri vavo vari kubhadhariswa mari nemasabhuku kuti vapiwe magwaro anoratidza pavanogara. Amai Makarao vanotiwo vari kuda kubatsira vanhu vari kutadza kunyoresa kuvhota, nekudaro vaisa chikumbiro kuhurumende panyaya yevanokwanisa kutoresa vanhu mhiko.
Pane dambudziko rakauya kwatiri ratiri kunzwisisa rekuti vanhu vazhinji havana mapepa anoratidza proof of residence. Saka takanga tavatisi vanokwanisa kusvika kuti vanyorese affidavit. Vazhinji vari kuchema kuti pavari kuenda kunonyoresa havasi kana kuenda Commissioner of Oaths. Kuti vachifamba vanotsvaga Commissioner of Oaths zvinovaremera, kunovaitira kure. Vamwe vacho vari kuvatidhurisira kuti vavanyoredze. Saka isu tanga takumbira kuminister of Home Affairs kuti chero uyo wese wedu ari kuita voter registration apiwe chinzvimbo ichocho kwemazuva mashomanana iwayo kubvira pari nhasi kusvika patinopedza chirongwa ichi kuti ange ari Commissioner of Oaths. Takamirira kunzwa kuti vanoti kudii, asi tine vimbo yekuti vachanzwisisa kuti ichi ndochega chinhano chatinogona kutora seZimbabwe kuti tirerutsire vanhu vedu vakwanise kunyoresa kuti vave vavhoti fosarudzo ya 2018.
Tombotarisawo dzimwe nyaya dzaakubuda mai Makarawa mwaningo ari kuti vari kutyisidzirwa kunyanya kumaruwa uko nenyaya yeBVRI. Vamwe vari kuti vari kutonzi maserial number zvavanenge vanyoresa ari kutorwa nevamwe. Mambonzwawo here nyaya dzakadai?
Hongu nyaya idzodzo dzasvika mahambu kwatiri. Saka isu seZEC takakumbira avo kunyanya vaisika nyaya idzi kwatiri kuti vatipe mazita nenzvimbo kwazviri kuitika. Kune vamwe vatipa mazita nenzvimbo, saka isu tiri kutarisa kuti kana vakansela vari kuita izvozvo tichikubva tanyora kukanzuri yavo nekuministry of local government tichiti munhu wenyu uyu ari kunzi ari kuita zvakati zvakati ngaawane mukana wekutipindurawo tisati taona kuti tozoenderera mberi sei nenyaya iyi. Kana ari munhu webato wepolitical party tichikunyorerawo zvakare kupolitical party yake kuti munhu wenyu nhingi nhingi ari kunzi pakati pakati ari kuita zvakati, tipindurewo muchitiudza kuti munoti kudii nenyaya iyoyo. Ndoo matanho atiri kutora pari zvino.
Ko vamwe vari kuti vari kunzi vabhadhare mari dzekuti vanyorese zveproof of residence izvi kune masabhuku?
Zvimwe chete izvozvo zvakasvika zvemunzeve dzedu. Kune masabhuku atakapiwa mazita edu, mazita avo nenzvimbo dzavo, vari kunzi vari kuti ndikunyorere tsamba ndipe muripo. Izvi zviri kunze kwemutemo. Saka iwo madzisabhuku iwayo zvakare tiri kunyorera kuministry yavo kitisa buku inyonzi ningi panjumba yakati yakati arukunzi arukuita shakati tiudzeo kuti mnofunge inazo iya arukutio kuti inazo kuti azipindurire ega kuti ndosa arukuita kana arukuzita arukuzitire tikati taendera mberi shakari chiona matana tinozotora.
Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vari parunare muHarare.
Ziva here kwekunonyoresa chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musi wa 25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; kuEpworth, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara; kuManicaland, Chipinge, Central, West, East, ne South; Musikavanhu, Chimanimani East and West; Mutare, South, East and West; Manicaland, Chipinge, Central, West, East, ne South; Musikavanhu, Chimanimani East ne West; Mutare, South ne West; Buhera, South; Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North ne South; Mount Darwin, North ne West; Mashonaland East, Mudzi, North, West, ne South; Mutoko, East, North, ne South; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje; Central, East, North, ne West; Kumashingo, Chiredzi, East, West, South, ne North; Mwenezi, East, ne West; Chivi, South; Matebeleland North, Lupane, East, ne West; Binga, North, ne South; Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North, Nemzingwane; Insiza, Insiza North, ne South; Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumunyu; Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi ese macenters ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuwana pa website redu rinoti www.voashona.com.
Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matebadanda vanoti sangano ravo harisi kuzotsvagira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe Rutsigiro musarudzo dzegore rinouya. Vakarwa hondo ava vari kutarisirwa kusangana muHarare kugwanzura stadium munguva pfupi inotevera kuti vazeye nezvedanho rekutora apo ZANU-PF iri kuronga musangano weCongress weChimbi Chimbi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMatebadanda. Danda,
hatisi kuinda kugwanzura kana taona kuti gwanzura haikwani toenda kuZimbabwe grounds. Hatisi kuinda kunointroducer any candidate. Vanhu veZimbabwe vachatiudza munhu wavanoda, isu ndiye watinokambenera iyeye. Asi vakatiudza kuti vanoti Robert Mugabe ndogara kumba, ngavataure zvavo mumwe munhu, toona kuti tawirirana kuti ndiye watati ngapi, ndiye watichakambenera, ende tinogona kuvimbisa ipazuva ranhasi kuti munhu iye anohwina.
Sei muri kuti hamungatsigiri vaMugabe panguva ino?
VaMugabe vakapinda mukutonga vane 57 years, ndiwo makore andinawo ini pari zvino. Vakazoita 37, ukati 57 + 37 dzotoburitsa 94 dzavava kupinda iyi. Hapana zvinhu, tichipinda tara dzaivepo, service delivery yanga iri right, zvinhu zvanga zviripo, corruption chakanga chisiko chunhu. Rangarirai kuti ndivo vaMugabe vakambodzinga vana Morris Nyagumbo vanaani basa vachinzi vaita scandal yeWillowville. Asi nhasi ndivo vaMugabe vari kuti zvake yasunga munhu woti muregei. Saka zviri kureva kuti pane kuti vaimprove kubva pavakatangira vachienda mberi, munhu akadhitiriorata kubva day 1 kusvika day 37 years. Saka kana vakakoniwa kugadziridza nekusimudza upfumi hwenyika kubva vane 57 kusvika vasvika 93, chatingazotarisire kuti vachagona vobva pa94 vachienda mberi chii? Mukana wavanoti nditei mukana nemhaka yekuti pakati ra iye zvino tiri kutaura zvenyika ine reserve bank asi haina mari yayo. Tiri kutaura zvenyika yekuti ukanzi wawana mari uri kupiwa $10 nema5 rand, ma50 cent bond, wopiwa $40 woswera neguchu iroro asi zvinhu zvonzi zviri right. Tiri kushamisa ndechekuti vamwe vanogara vari mundege vachiinda mhiri kwemakungwa, kana vana vavo nevazukuru vavo vakarwara havasi kurapiwa muno. Makafino nemaparacetamol emuno muZimbabwe havatomboabata, havatomboamwe, vanonomwai kunze.
Munyori mukuru musangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nasi tine hurukuro negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo nezvemugwagwa weBate Bridge Harare Churundu uri kuvakwa nekambani yeGeiger. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mugwagwa uyu wakakosha zvikuru munyaya dzezveupfumi sezvo uchishandiswa nenyika dzakawanda kuchamhembe kweAfrica. Vamwe vanotiwo mugwagwa uyu uri kunonoka kutanga kugadzirwa uye vaurayisawo vanhu vakawanda. Mukuziya nezvemugwagwa uyu tabata vaGumbo.
Mugwagwa weBate Bridge uri kufamba zvakanaka, chiripo chinoda kungozikanwa navanhu chete ndechekuti muchinhu chinonzi mugwagwa achimuki chakacherwa murodhi mangwanani. Kana matoita kuti masainirana zvinototora about 18 to 24 months muchiita mapreparations okutaura nokuunganidza mari dzinodiwa. Iti nearly $1 billion inenge isina munhu anenge ainayo. Munhu kana atanga apiwa kana kuti kampani yapiwa kuti ndiwo wava kuita basa iri, ndo pavanomuruka negwaro ravanenge vasainirwa kuti akupai basa, tiri kutsvaga mari yokushandisa zvakati, ndo pavanomuruka kuenda kumabhengi kunotanga kutsvaga mari. Hachisiri chinhu chiri nyore, chinotora nguva. But ndinofara kuti panyaya yeGeiger International vakakurumidza kunge vagadziridza mari yavo. Saka varipo izvozvo uchitaura neni kudari, ndinoda kuti pakupera pesondo ndinge ndiinavo murodhi ndichiona basa ravari kuita.
Vakatanga riini?
Vakatangisa musi wa 4 July kutendera nemugwagwa kubva kuBate Bridge kusvika kuno kuHarare, vachimaka pavachaita macenter avo okudivida mugwagwa wavo kuma 6 divisions avari kuita. Vanoita zvikamu 6 zvokuona kuti zvama 100 kilometers chakuti kuti vaone kuti kana voita basa racho ratanga harinenge rangomuruka.
Ko magreda atiri kuona aya ari kuitei?
Kana mukaona magreda namatractor ava mumugwagwa, hazvitauri kuti ndipo musi wavayatanga. Unotangira kure uchiongororwa paunofamba napo, pachiongororwa mavhu achionawo mugwagwa achona kuti akambomira sei, pachiongororwa kuti saka tichazviita seanonzi madesigns acho, those izvozvo zvinhu izvozvo izvo ndo zvinotora nguva zvichiona maengineer. Saka kutaura kwandiri kuita newe kudari, vari mumugwagwa vakatangisa nechekare kubva kuBate Bridge kusvika kuno kuHarare varimo vachiongorora. Saka svondo rinoiri ndichada kuti vamboonekwa pamaterevhizhini ndiinavo murodhi vachitiragidza basa ravari kuita, kuongorora kuti basa ravo rinoitwa sei. Saka vakatanga nechekare.
Panga paine mashokowo ekuti zvimwe zvavanoshandisa kugadzira migwagwa hazvisi kubvumidzwa kupinda munyika umu, zviri kufamba sei?
Zvanga zviripo ndezvokuti vanga vasati vawana gwaro rokuti matarakita avo namadhoza avo apinde munyika. Gwaro iro rakabuda nomusi wechina svondo rino, rinoita kuti kana vava kupinza mishinari yavo varegere kubhadhara mateksi neanonzi majuti. Saka mashinari yavo yava kuchipinda zvino munyika kuti tigochiona kuti vatangise basa ravo, vachitanga pamwe chete nevo kwedu vanenge vasarudzwa, vachitanga kuongororwa kuti vane equipment ndevanani, vobva vapinda mumugwagwa. That is a foregone conclusion. Chinhu chatakatomedza nechekare, hapasina pekudzokera kumashure. It's a reality, chava chokwadi, mugwagwa uri kugadzirwa.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa tsika yemushandira pamwe pazvinhu zvakaita sekurima kana kuti kuchengeta zvipfuyo. Chiri kubatsira zvikuru mukusimudzira upenyu hwevamwe vagari vekucholocho mudunhu reMatebeleland. Mutori wedu wenhau Taurai Shava akashanyira nzvimbo iyi, ndokuti panyaya inotevera.
Mumaruwa akasiyana-siyana munyika panguva yechirimo, vanhurume vakawanda vanowanzotandara vachienda kunonwa doro, ringave rechivanhu rinobikwa munharaunda kana rinotengwa pabottle store nemumabhawa. Pakadaro, pfungwa dzevamwe dzinogona kuperera mumukombe. Asi vamwe varume vekumukunzi Ward 18 kucholocho vakashandisa ushamwari hwavo hwekudoro kuti vatange chirongwa chekuchengeta nekukweretesana mari vaine chinangwa chekusimudzira upenyu hwavo. VaGibson Ngiwane ndivo munyori wechikwata chesidhakwa Sicabanga ayo anoyema zvendevele anoreva kuti tinodhakwa tichifunga nezveupenyu. VaNgiwane vanoti vakatanga chikwata ichi pakunopera kwegore ra2014 mushure mekuwana shungu kubva kune zvaitwa nemamwe madzimai emunharaunda mavo ayo ari muzvikwata zvakaita sechavo.
Kukona mai madhodha ane nhloni.
Kune vamwe vanhurume vanonyara vanoti handingawanikwe ndichiita kana kutevedzera zvinhu zvinoitwa namadzimai, asi zvaveko makore ano ndezvekuti vanhu vose vakadzi kana varume vane kodzero dzakafanana. Isu takafunga Gita Club kuti tikwanise kutenga zvipfiyo, takafunga izvi tichibvisa hedu nyota tiri kudoro.
Chikwata chesidhakwa Sicabanga ndicho chega chikwata chemubatanidzwa wevanhurume chinochengeta mari munzvimbo yenkunzi, asi mune zvikwata zvakadaro zvemadzimai zvakawanda. Chikwata chesidhakwa Sicabanga chine varume vanomwe uye kusvika pari zvino varume ava vave nembudzi dzinoda kusvika zana idzo vanochengeta vari pamwe chete. VaNgiwane vanoti vane urongwa hwekutengesa dzimwe mbudzi kuti vagokwanisa kutenga matsiru ayo vachagovana senhengo. Vanoti zvinobatsira chose kuti munhu uve nepfuma yakadai sezvipfuyo. Chirongwa chemubatanidzwa yekuchengeta mari chine chikamuwo chekudzidzisa vagari kuchengeta zvipfuyo pamwe nekurima nenzira dzinobatsira kuve negoo rakanaka. Ndechimwe chezvirongwa zviri pasi pechirongwa cheAmalima chiri kuitwa mumaruwa ekucholocho nerubatsiro runobva kuchirongwa cheUSAID chinoshanda pasi pemuzinda weAmerica muZimbabwe pamwe nesangano reCultivating New Frontiers in Agriculture. Mukuru wechirongwa chekuchengeta mari nekukweretesana muchirongwa cheAmalima vamwe Ndosi Yakwengo vanotsinirawo kuti chirongwa ichi chiri kubatsira zvikuru vachiti shuviro yavo ndeyekuti vanhurume vakawanda vapindewo machiri. Muzvare Caroline Chuma inhengo yetutukani Village Savings and Lending Club chinove chikwata chine madzimai 16. Chikwata ichi chakatanga mugore ra2014 uye kusvika pari zvino chakakwanisa kutengera nhengo yega yega mbudzi hadzi mbiri pamwe nekugovana mari yekutenga mbeu nekuitisawo zvimwe zvirongwa zvinowanisa mari zvakaita sekupfuya huku. Muzvare Chuma anoti chirongwa ichi chinobatsira zvikuru vanhu vekumaruwa vakaita saivo sezvo vakawanda vavo vasingakwanisi kuwana zvikwereti kumabhanga.
Siyabonga siri kumalima ngoba hasithola singomama sihlezi phezu kwezandla.
Tinotenda chaizvo pamusoro pechirongwa cheAmalima nekuti tisachavepo taivakadzi vaingoitawo zvekugarira maoko pasina zvakawanda zvataita mukurarama.
Amai Swangile Moyo inhengowo yetutukani Village Savings and Lending Club. Amai Moyo ndemumwe wevanhu vakadzidziswawo nezvekurima pamwe nekuchengeta zvipfuyo uye vanodzidzisawo nhengo dzemubatanidzwa wavo pamwe nevanhu vemunharaunda.
Kututukani lapa sichauka chopo.
Muchikwata chedu chetutukani tinoitawo zvekurima nenzira iya inonzi timba ugute. Hii nzira isingashandisi geje nemombe kana madhongi. Zvipfuyo tinazvo asi pane nguva zvinenge zvakaonda sepanguva yechirimo. Saka tinoona zvakanaka kuti tiite zvetimba ugute.
Murongi wezvemabasa ekurima nekuchengeta zvipfuyo muchirongwa cheAmalima vataswell Chivere vanoti kubatanidza chirongwa chekuchengeta mari, kudzidzisa vagari kuchengeta zvipfuyo pamwe nekurima nenzira inobatsira kuwedzera goo kunoita kuti vanhu vari muchirongwa ichi vakwanise kurwisana nedambudziko renzara rinowanzowira vanhu vekumaruwa. Ndakamirira Studio 7 paNgunzi Township kucholocho, ndini Taurai Shava.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Nhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe wemadzimai vakange vari pamusangano wezvemari wakaitirwa imo muno muWashington DC. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti musangano uyu wakafamba sei.
Ini ndinoitwa Gladys Wela Jadago. ndinoshandira kambani inonzi iyo Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa. Rinova sangano rakabatana ndi 14 member countries. Nengo dzemefme dziri ku Eastern and Southern Africa. Saka ndiro ratakanga tauya naro kuno kuti tizoita chirongwa chepagore chekusangana nemaminister edu efinance tichisanganawo zvakare nevanhu vakasiyana siyana vanoshanda mumakambani akasiyana siyana vachibata ivo pane ndaurwa dzakasiyana siyana dzinobatana nenyaya dzekufambiswa kweupfumi nemari.
Nyika dziri mumubatanidzwa iwoyu wemefme dzinoti chii nechii uyezve zvinobatsira sei kuti imi seZimbabwe muwanikwe muri pamubatanidzwa wakadai?
Nhengo dziripo dzinobvira Uganda, Angola, Botswana, Malawi, Lesotho, Swaziland, Rwanda, Kenya ndo dzimwe dzenhengo dzenyika dzirimo munenge mefme. Basa ratinoita isusu nderekudzidzisa nyika, kudzidzisa vanhu vanoshandira maministry of finance, vanoshandira macentral banks venyika idzodzo kuti vave vanenge vachiziva kuti zvinhu zviri kufamba zvakaita sei pasi pano, machanges anenge achiitwa kunyanya nyanya muzvinhu zvakaita sedebt management, kuzvikwereti zvatinotora zviya senyika, financial sector management, kushanda kunoita macentral banks nemacroeconomic management kuona kuti mabhajeti enyika zvese zviri kufamba zvakanaka. Saka gore rino conference yatati nayo tanga tine urongwa hwokutarisa infrastructure, financing of infrastructure. Kuti kana tichiti financing of infrastructure tiri kutarisa chii? Tiri kutarisa migwagwa yedu, marailway lines, tiri kutarisa even maports kune nyika dziya dzine magungwa, tiri kutarisawo zvakare even kuvakwa kwezvivakwa zvinoratidza izvo kuti nekuti kana kuine infrastructure development kazhinji kazhinji ndo zvimwe zvinoratidza kuvandudzwa nekupfundudzwa kuri kuita nyika nekufamba kwakanaka kunenge kuchiita upfumi hwenyika. Saka ndo zvimwe zvatatichitarisa izvozvo.
Mungati musangano wenyu wakafamba zvakadii?
Musangano wedu wakafamba zvakanaka zvikuru kunyanya nyanya panyaya idzodzo dzeinfrastructure development, tichitarisa kuti nyika dzingazvifambise sei kuti dziwane mari kubva kune maorganization akasiyana siyana anopa mari kuti nyika dzigokwanisa kuvaka migwagwa, kuvaka maairport, kuvaka marailway lines, uyezve kuti vanhu vaya vanoshandira kunze kwenyika vatinowanzoti isusu madiasporans kuti vangaita sei pakuvandudza upfumi hwenyika vachiinvesta ivo muinfrastructure.
Tinoona kuti basa iri rinoita zvemari nezvimwewo tinoona kazhinji kacho tisingaone madzimai akawanda. Imo musangano renyu memefme mune madzimai akawanda here ari kuita mabasa iwaya ezvemari munyika dzakasiyana siyana tichisanganisira muZimbabwe?
Chokwadi, madzimai mashoma kunyanya kana takatarisa isusu utungamiri huripo pamefme seboka. Nekuti iye zvino Botswana ndo yakambenge ina governor wechikadzi asi vakaretire. Saka kwasara governor vamwe chete vekuLesotho. Tikatarisawo futi kumaminista hakuna. Asi kuma deputy governor Zimbabwe tine mudzimai mumwe chete anova ndiye deputy governor. Tikatarisa mapermanent secretaries of finance kuZimbabwe otana permanent secretary wechidzimai, kuLesotho variko, kuAngola variko. In fact nyika dzese dziri under MEFME hakusati kwane gender balance iyoyo inodiwa neAU yekuti 50-50. Haisati hatisatakwanisa kusvika ipapo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Nokutendai.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro na Pastor Patrick Philip Mugadza, vekereke yeRemnant Church avo vakambobuda pane chino chirongwa vachitaura pamusoro pehope dzavanoti vakarota dzekuti mutungamiri wenyika Robert Mugabe vaizoshaya musi wa 17 Gumiguru. Asi tinoona kuti 17 Gumiguru akapfuura pasina chakaitika kumutungamiri wenyika Robert Mugabe. Tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 Pastor Mugadza.
Ndenda zvikuru vabajonga.
Pastor Mugadza, nyaya yatoda kukurukura ndiyo yehope dzamakarotswa mwedzi yadarika iyo. Mukatodza kuti pane zvakazoshanduka here zvakaita kuti musi wa 17 Oktobha asvike nekupfuura mutungamiri wenyika vari vapenyu?
Shanduko iripo yakaitika yekuti mazuva mingati matanhatu apfuura pakauya zverimwe shoko rekuti nechirungu the death was postponed, kira kuti yaendeswa kune mamwe mazuva asi hazina kujekeswa naMwari kuti zvaendeswa kumazuva api. Neniwo ndakatomboedza kuti Mwari vatsanangure kuti vaenda kumazuva api, uye zvekare chikonzero chiri chei zvadaro. Ndikatoudzawa mushamwari dzangu kuti ngatinamatei kuti zvimwe tingaziva kuti zvaendeswa mazuva api, zvekare kuti nemhakai zvinhu zvadaro, asi hatina kukwanisa kunzwa kwatina kuti handina kukwanisa kuziva nekunzwisisa kuti zvaendeswa kumazuva ati zvekare nemhakayei zvinge zvadaro.
Tinoona kuti vashoko ramakatanga kuwana makatimi kuti mutungamiri wenyika vasashaya kana kufa, vaifanira kutonamata zvakasimba. Tingati here ndo zvavakaita, vakanamata zvakasimba apo?
Chokwadi mataura zvakanaka. Handina kuziva kuti vakazviita samaitiro wayo here, asi mungarangarira neni pamwe chete kuti mwedzi mishoma soma yapfuura ingangoita miviri, takaona mifananidzo yakatenderera pamaapu edu pamasocial media platforms achiratidza munhu wandinoremekedza zvikuru anonzi iye TD Jakes Bishop wekuAmerica nazvekare Bishop Francis UK vari pamwe chete vari kustate house vakamira vakabatana maoko. Handisi kuti umwe anga aripo ndiani kuti ndimaigiresi here, asi vakabata namaoko vachinamata ndisingazive kuti vakanga vashedzwa here kana kuti ndivo vakazvishedza kuti vaende kustate house kuti vakwanise kusangana nemutungamiri wenyika vagonamata pamwe chete. Hatizive kuti zvakanamatwa zvinyi ipapo, saka zvinokwanisa kuti ndoze zvimwe zvinokwanisa kuva zvakaita kuti Mwari vashandure nguva dzavo nechikonzero chavanoziva.
Pastor Mugadza, pane vamwe vakutonongedzawo kuti Pastor Mugadza vapinda muchikwata chemamwe maprofita kana vaparidzi nevafundisi vanganzi ndevenhema, nekuti vakuona kunge zvamakanga makambotaura izvozvo zvisina kubuda zvichireva kuti ndezvenhema. Munotii nevanhu ivo?
Handivapi hangu mhosva yakanyanya kuwanda kuti vandiise muchikwata chevaprofita vanonyepa, asi ini handina kumbobva ndiri muprofita. Ndakati ini ndaoneswa chete zvisingarevi kuti ndiri muprofita, nekuti nyangwe neniwo zvekare ndine dambudziko nevaprofita venhema vazara munyika ino yeZimbabwe. Asi kana munhu achida kundiisawo mudivi ravo rokuti ndiri muprofita wenhema, aiwazvo handikwanise kuvarambidza izvozvo. Ndo freedom of speech.
Aiwa, tinotenda zvikuru Pastor Mugadza nekuona nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu oneka yazvenyu vateereri.
Tinotenda zvikuru vabajonga.
Manga makateerera kuna Pastor Philip Patrick Mugadza vekereke yeRemnant Church muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mwaoko aBlessing Zulu.
tinotenda zvikuru Jonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokonika nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande munaudze isiNdebele.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 21/4/2017 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abantu asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota balutshwana kakhulu kobulawayo lesigaba semaNdebeleni jikelele.
Okuqakathekileyo ukuthi kumele sibuke amalokhu, sithathe abantwana sihambeni siyerejista ukuba ngamavoti. Lanxa kubuhlungu obunganani ukuba singavele siyekele khonoku, sizaphelela ezandleni njengesepa.
Ilunga ledale lephalamende lethula amazwi alo ngolimi lwesidonga edale.
Ngiyabe ngikwenzela ukuthi ngigcwalisise khona lokho kokuthiwo ngomthetho welizwe, ngoba engikwenzayo kusemthethweni, njalo kangidingi ukuthi ngithokozise omunye umuntu kumbe abanye abantu.
Ukubunjwa komunye njalo umanyano wamabandla othiwa iPeople's Rainbow Coalition okhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru sokutshengise sobala ukuthi uMjuru kasekuya manyana labakumanyano we-MDC Alliance.
Na okwethu sixoxisana labo ukuthi bafake imilayo eyenza ukuthi ibhizinesi ithuthuke iye phambili, abantu bathole imisebenzi. Thina njengama-manufacturers benelisa ukuthi si-exporte intengo yezinto zethu ibe phansi, iquality ibe phezulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota balutshwana kakhulu kobulawayo lesigaba semaNdebeleni jikelele. Kusiyafika ngolwesine abantu kade sebebhalise amagama abo kuluhlu lwabavoti kobulawayo bebesedlula kancane inkulungwane ezilitshumi lasithoba minembili i-18,000. Kuthi inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu i-25,000 zibhalisele esigabeni seMatabeleland South, okuyinani elifana lesigaba seMatabeleland North. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo, yena othi uZulu kumele ayebhalisa ngobunengi.
Okuqakathekileyo ukuthi kumele sibuphe amalokhu, sithathe abantwana sihambeni siyerejista ukuba ngamavoti. Lanxa kubuhlungu obunganani ukuba singavele siyekele khonoku, sizaphelela ezandleni njengesepa, ngoba yikho kufuna izane khonoku ukuthi singalobisi. Njalo kuqakathekile ukuthi yebo naye ingasifika sibaningi silihlekanyana khonapho, ingazokuthi abanye abantu bayaxotshwa. Kumele nathi sime sibatshengise ukuthi kanti vele sixotshenani, kanti anti kuthiwe kumele kube nje ngoba singavele sikhalale, angisakwazi ukuthi phele 18 mpili sizakuya ngaphi. Labantwana labethu bazileyo esizama ukubalungisela ikusasa yabo, kasihle sifungeni amajoyinti antana sesibavulele, ngoba kuphela kusasa bazayibona. Ngoba laba abantu abasibuzayo ngabana ndaba lokudubeka kwethu, ngoba udubeka abakwazi bahlala izindlini ezingama-room angu-130. Uza kacabanga ukuthi angima amakhomalo phansi ngale olele ngadlanga yini sidla mathanda ukufuna inhliziyo yakhe, hayi khona ukufuna isikhwama sami. Sikhangele futhi oza kuyangena ezikhi laphana ukuthi ayiregister, ikwazi ukuthi endlini uchiye kungadliwa abalimi bengahlanga, azame ukuthi angene emkambatheni songamatamatisi kwenza ukuthi athole isijeko santambama njengoba kulele kungadliwanga. kangiri futi mingi labo nga madocha kubati zekutuwa ni mazi kukwata rama renti shua angachi ukuta kutuwe njini ukuta ambere jisa kulu kutuwa kinyimani asipa kutaza nila hapa babi kona mwabu njini mkambu napa kina sikali sikilesi mkengzela loo mkengzayo haka ambere jisa angapuma avuye lai kengza siye kuye kumunye siye kumunye smart sikafane
wana vanengi kakulu ini ama loja lalabo obachoyo abafana lalabo abangela ngwati zokuzalo
vanengi kakulu izo lobu suhu nifonelue izi sebenze the old nick mine ezi kadure jeta insu guleze ze lule umkachi useba kochilu tete wachilike limpa lazabo zonke pande kula vanta na vana matrimansi kula vanta wakulayo abangatibe nyekwe zinshi nikuluma kunjenjo babu tene sopati so sikila ngukulu mendo vene ngelanda nima sebebe nzenja alo ukuza wakutazu kutipambile register wini kuna vena vena na pande endi zolo nini katu kutola ngayo ambonu kutinanda wangapenda kutipala alipa wala alipa angabuka besiti sebe sea kwa register amani so mile babu kwa kingu tisebe mtebe za wiyachala ngapi nukulu mendo zilari.
Alo ngenkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota. Kuhlandla lokuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kula ma centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova, Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavan, Chimani Mani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Ematebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumunyu, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsite yethu ethi www.voaindebele.com.
Ukubunjwa komunye njalo umanyano wamabandla aphikisayo othiwa iPeople's Rainbow Coalition okhokhelwa nkosikazi Joyce Mujuru sekutshengise sobala ukuthi uMjuru kasekuya kumanyana labayi kumanyano weMDC Alliance. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi lokhu kutshengisa njalo ukuthi amathuba okususa iZANU-PF esikhundleni asenciphile kakhulu ngokungamanyani kwamabandla aphikisayo. Intatheli zindaba iStudio 7 uThomas Jiriphasi ubesemkhosini wokuphawula lumanyano izolo waxoxa lo nobhala jikelele welinye lamacele ePeople's Democratic Party uMnumzana Gordon Moyo.
Sivumelene ukwenza umkhankaso obukhulu ukuthi sisebenze ndawonye ngaphansi kwesambuleni esithi sona People's Rainbow Coalition. Le coalition entsha engasebenzisi ibizo lelinye iparty. Sivumele sonke siyalingana. Njalo sivumelene ukuthi sibe lo candidates oza pata inkezo. Kube ngumama so isikhathi sabo mama. Sikhethe uJoyce Mjuru. Okwalamhlanje sibe senza lokhiyana okuthiwa i-pre-signing ceremony. Ngezindlela kube kuyi-engagement part. Siza kuyalontsha koBulawayo. Lapho sizabe senxusa khona uZulu wonke jikelele. Ukuthi azobona ukuthi nxa kusayinwa isivumelano sokuthi lizwe lithathwe ilizwe litshintshe kusayinwa njani. Bikho siza kwenza emaviki namabili abuyayo. Lamhlanje senze nje i-baby shower. In 2 weeks time siza kuba le actual signing ceremony.
Lokho kutsho ukuthi alisoze lisebenze labo tshangela manje.
Lokho kutsho ukuthi sasiqalisile ukusebenza ndawonye. Amanye ama-parties sivulile wethu umnyango. Umnyango we-Rainbow Coalition kawuvalwa, asoze uvalwe kuze kufike ilanga le-nomination day. Kuyabe lokho kuvulekile. Siyafuna ukusebenza labanye bonke abafuna ukusebenza lati esingakufuniyo ukungena ema-parties nabo. Kodwa bafuna ukuthi sibe le common name, le common symbol, common objectives. Labo siyavuma ukusebenza lapho. Kasivalanga mnyango.
Kutsho ukuthi lokho lizabe likhulumisa.
Ukukhuluma kakumi kuze kufike nomination day. Siyabe lokho sikhuluma. Bonke abafuna ukuthi sibambisane amasongo akhala emanengi. Sibalutshwani, siyafuna ukuthi sisebenze labo bonke over 40 ama opposition parties akhona eZimbabwe. Siyawanxusa ukuthi babuye. Kasibanxusele partini yethu ePDP, umjuru kabanxusele partini yakhe NPP, sibanxusela ku Rainbow, umchilo wamakhosikazi.
Hello ke ngumnumzana Gordon Moyo unobhala jikelele welinye lamacele ePeople's Democratic Party obekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare izolo. Omela isigaba seBinga South edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda wethule imbono yakhe edalele parliamente ngolimi lwesiTonga okuthiye amanye amalunga ekhonona. Kodwa phansi kwesekelo sombuso welizwe amalunga ayavunyelwa ukukhuluma ngendimi ezisemthetheni elizweni ezibalisa isiTonga lezinye. Sixoxelayo uSibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
I-constitution yeZimbabwe iyakubeka mgceke ukuthi khona kule ndimi ezingu-16 okufuza ukuthi zikhulunywe elizweni. Ulimi lwesiTonga ngolunye lwakhona okufuze lukhulunywe kuleli lizwe. Ngakho-ke kulilungelo lami njengelunga ledalelwe ephalamende kanti njalo njengesizalwane seZimbabwe ukuthi nxa ngisedale abanye bekhuluma labo ngezabo izini lami nganelisa ukuthi ngikhulume ngolwami ulimi. So-ke isikhathi esiningi vele ngujwayele mina ukuthi nxa ngisephalamende ngikhulume lami ngolimi lwakithi ngoba ngiyabe ngisenzela phela ukuthi bona labo engibamelayo labo bezizwe bezicenya nxa besizwa olwabo ulimi lukhulunywa liseHarare. Atsho ukuthi bebesizwa nje indimi zabanye zodwa. So yikho ke engikwenzelayo khona ukuhlala ngikwenza njalo zaqhubekela phambili.
Manje ngokubona kwakho bayamukela yini amanye amalunga edale ukuthi usebenzisa isihlobo sakho?
Hayi, mina kangikudingi kakhulu Chris ukuthi bayakwamukela ngoba bakwamukeli ngoba ngiveli bona engikwenzayo mina ngiyabe ngikwenza ngisenzela abantu bakithi kanti njalo ngikwenza ngiyabe ngikwenzela ukuthi ngigcwalisise khona lokho okuthiwo umthetho welizwe ngoba engikwenzayo usemthethweni njalo kangidingi ukuthi ngithokozise omunye umuntu kumbe abanye abantu.
Hello ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga South edalele parliamente ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sikhangela ukuchisa kwelanga okwedlulise amalawulo okwenzakalayo endaweni ezijiyeneyo zelizwe sikhuluma nje. Ngilengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo.
Ngiyabonga mfowethu.
Ilanga nxa lichisa ngendlela elichisa ngayo kulezi nsuku babankomo lifika kubo 40 degrees. Abanye bathi liyabe lisandulela izulu elinengi kanti abanye bathi liyabe likhomba ukubana isibhakabhaka somile mpela kakula zulu. Iqiniso yilipi?
Iqiniso liphakathi kwembono yona lembili ngoba nxa sithi siyakhangela isikhathi sikiso eminyakeni thina siku October and wonke umuntu yazi ukuthi vele uOctober inyanga yokushisa. Mina ngokwami ngingaqala ukuthi ngibe lenkinga if singafika uNovember kuloyo kushisa kanje and izulu lingathembisi. Kodwa phela sikhumbule ukuthi izulu seliseule endaweni eziningi. Sesilitholile lokuqala lokubolisa amahlanga. Kathesi kuyachisa ngoba vele isikhathi sokuchisa. Kuzathi-ke khonapho after abo 15 November yikho lapho sesikhangelela ukuthi izulu libe khona and ikhisimusi siyidlale sisedakeni.
Ngamanye amazwi uthi okwamanje ngeke utsho ukuthi lihlola izulu kumbe lihlola ukuthi kalikho ngoba isikhathi kasikafiki.
Into engitsho leyo nxa sithi siyakhangela kulaba abazinge zomkhathi nxa bethi bayakhangela okwenzakala ku-Pacific Ocean okuyikhona ukulawula ukuthi thina siba le season elezulu mbengelazulu ngoba kwesinye isikhathi kube ngu-El Nino kwesinye isikhathi kube ngu-La Nina ayikacaci i-event yalonyaka ukuthi zithi an El Nino event kumbe i-La Nina. Ngakho ke abakatsho bona ukuthi hayi lo nyaka thina sikhangelela ukuthi alisoze libe khona izulu mbe lizaba khona. Kodwa nxa bethi bayasixwayisa bathi bona babona ukuthi izulu lizaba khona okwesikhatshana from around mid-November kuze kuye phela uDisemba liphinde libaleke kancane kuthi ngoFebruwari langoMarch libe linengi futhi. Into nje abantu okufanele beyenze ukuthi asenze amalungiselelo thina njengabalimi fanele sibhekane lalokho okusezandleni zethu. Bengisemaphandleni nje kulamaviki amabili ayedlule. Abanye sebefaka imiqube emasimini, abanye njalo sebeqalile ukuthi bayabiya amasimu abo, abanye sebeqalile ukuthi bayagebha nje bafuna ukukhipha amadenje lani lani. So yizo izinto okufanele ukuthi thina njengabalimi ngasiyazenza. Abanye sebeqalile ukuthenga le nhlanyelo lomvundiso. Fanele thina sizilungiselele umkhathi vela ukhe ezandleni zethu.
Ukulima khona kuqala nini kanje ngoNovember?
Nxa ngithi ngiyakhangela lapho engikhona mina eSouth Africa, izinsizwe eziningi ikakhulu kobo Free State labo Northwest Province ezizwa ezaziwa ukuthi zilima umumbu kakhulu, dala bephendula amasimu. Sebelindele nje ukuthi line nje kwamalanga amabili amathathu baqala ukuhlanyela. E-Eastern Cape ngikhuluma nje sebeqalile ukuhlanyela umumbu. So isikhathi sokulungiselela sesidlulile actually. Nxa sesikhuluma iqiniso, ngalesi sikhathi kufanele ukuthi inhlanyelo yakho usulayo usuyiphethe esandleni usulindele ukuthi line ngokwenele izulu ungene emasimini uhlanyele. Kodwa masingakhohlwa phela ukuthi akuhlanyelwa inhlanyelo kuphela, silezifuyo lazo. Isikhathi esiqakatheke kakhulu ukuthi sizinanzelele izifuyo, sizilungiselele ukuthi nxa sesingena esikhathini esilezulu okuzaba lemkhaza lani lani, izifuyo zethu zitholakale ziqinile.
Ezifuyweni khonapho umlimisi, ilanga lona nxa lichisa ngendlela elichisa ngakhona aliziphazamisi yini?
Liyaziphazamisa yikho ke kufanele ukuthi ikakhulu laba abelusayo benanzelele ukuthi izifuyo zabo ziyathola amanzi ngokweneleyo and ukuthi zingahambi izifuyo uma ngomude ukuthi zize ziyefika lapho okulamanzi khona. Endaweni eziningi bengibona nje abadala sebeqalisa ukuzidlisela emachibini nje eduze lamachibi okwenzela ukuthi inkomo zingahambi uma ngomude le ndawo ezilezihlahla ukuthi azithola ziphumule ngaphansi kwesihlahla. Into eqakatheke kakhulu le.
Hayi, siyabonga baba unkomo, bekukuhle kuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu, asiqhubekeni ngokulima.
Lolo bekuluhlelo lwezemabhandleni, sixoxa lomlimisi umnumzana Mandla Nkomo. Sibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Ngugama
namle.
Ngugama namle.
Namle.
Siyabonga ntungamili uhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje sixoxa lomphathi ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sthembiso Nyoni. Ngiyakwamukela kuhlelo ma.
Ngiyabonga
baba. Ye, ungasitshela ukuthi udaba lolo lwamavenda luhamba njani kwaBulawayo? Siyabona ukuthi eHarare lamanye amadolobho sebeqalisile ukusuka, besuswa lapho abanye abathengiselwa khona okuthiwa akukho emthethweni. Kunjani khona ngapho kwaBulawayo?
Hayi, kwaBulawayo abantu bangkhona bashelekile. Ngabaphonga ukuhamba bequtha nje bephonga ukuthengisa noma ngapi. Ungabona abathengisele ezindaweni ezingasizo. Abaziphiweyo yi-local authority abaveli kobulawayo. Ngabantu ababevela ngaphandle bengelandawo kobulawayo. Silendlela zokuhlelana le Harare, silazo indlela zokuhlelana amadorobho wonke, silazo indlela zokuhlelana. Kodwa sathola ukuthi kwamanye amadorobho abanye abantu bayala ukuthi bahleleke. So yikho-ke kusiba lalolu hlelo ukuthi abantu sizameni ukuthi sibe nindawonye, sinanzelela ukuthi ukuhleleka kwenza amadolobho ethu ahlanzeke, kwenza njalo ukuthi laba abangama-vendors babe lesithunzi sokwenza lokhu abakwenzayo.
Ngizwile lapho phambilini uthi wena bakhona abanye abavela kwamanye amadolobho bezothengisa kobulawayo, baningi okunganani?
Ungazwile laphana kukhothama lapha phansi kwesithi lokhu le-city hall lapha. Abantu abaningi bahamba bayedinga amabheli eMozambique, babuye lawo balale behambe ngezitimela kumbe ngezimota bese bebuya bethukulula bethengisa. Abanye njalo bavele babuye lapha bethemba ukuthi uyafika ubhadala imali yakho ubusuthengisa. But indlela esasihlele ngayo le local authority, le ministry yami, le associations zama-vendors, yikuthi kwakucelwe yiwo ama-vendors lokho ukuthi bezendawo zokuthengisela. Manje-ke kwasekusenzakala ukuthi abantu babone ukuthi lapha kule mali base bebuya-ke bezominyezela. Mina bengicela ukuthi futhi council isebenze la ma-vendors abeleshelekile, ngoba labantu abangaphansi bama-association arejistwe le ministry, the local authority, ukhanye kabaselazo izindawo zokuthengisela, which means then they are discouraging i-order. So bengizacela ukuthi bahlale-ke benanzelela ukuthi abantu abahlelekileyo labalandela umthetho yibo kumele ukuthi sizame ukuthi sisebenze labo more.
Ngiyakhumbula sike saxoxa kwezinye insuku ngodaba lokuphathisa bona labo abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ama-vendors, balokhu bethola na uncedo?
Yes, bayathola, ngoba khathesi sile mali esiyiphiwe i-Reserve Bank yama-cross border. Labo futhi ama-vendor bayalakho ukuthi bahambe bayodinga izimali kwi-SETCO, badinga izimali ema-bank ukuthi bawode bathengise.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, siyalivalelisa abalaleli. Sithemba ukuthi khonoko okwenzakeleyo kumele ukuthi labana amazenda ahlelekileyo abenze izinto ngokusemthethweni. Siyabasekela kakhulu, sizaqhubeka sisiba leqiniso ukuthi liyathola imfanelo zenu, ukwenzela ukuthi labantu abafike bathengise phambi kwenu. Lina eliphiwe izindawo zenu ngokusemthethweni libhadala kwi-City Council, baza kugcina bafunde ukuthi kuqakathekile ukuhleleka.
Hayi, kuyezwakala. Isibongile kakhulu ma.
Siyabonga ba.
Lo-ke ngunkosikazi Sthembiso Nyoni, umphathi ntambo wezamabhizimusi amancane, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930-6065-15460 lagu 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo silo nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise. Sicubungula udaba lwezemfundo. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Selikuliphi izinga ngokukhankasela ukuthi umntwana wonke athole imfundo?
Ya izenge sikulwa kathi singele ukuthi khona sibe lobufakazi sokuthi kwenza kathi senza lokho singathi primary data collection kunoba lobufakazi ngoba ngona kwenzela ukuthi ngo April sicina sasiqambe amabizo esikole ukuthi isikole ezindlela lezilalo eziyakwenzi baphikisa awekumasa bathi akula bantwana abaxoshiweyo sokuthi sikwenza ukuthi sithatha ibizo lomntwana lomzali lokuthi uxoshwe ngubani nhlakabani labantwana abazayekela ukubhala grade 7 ngoba sinanzelela ukuthi i-exam fika grade 7 vele yona ngokwayo ngenye indlela ephula elungile sikhangele i-new curriculum le balazi zonke izidingo zangikhona yini sekule problem sekule nkinga vele ku-new curriculum ngoba sikhangele ukuthi amabhuku e-science e-primary ayibhalwe ngesindebele ebebhalwe ngesindebele esingaqondanga asebiseliwe ngezinye zezindleko zona so into ethi futhi mase ngiyathi siyayithulela ku-Ministry of Education sisibe ukuthi sithola lokhu lalokhu 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 siyasebenzelana lama-lawyers ngaso siye emthethweni ndawo siyabe sifaka umlando u-headmaster wesikolo u-district education officer, u-provincial education officer, u-minister of education, lohulumende, futhi bayihlike u-project director education. Sesikhangela futhi lo mlando wama-SDCs, ama-school development committees, siyanazi ukuthi abazali asiwazi umlando wethu. So kathi uhlelo esilalo kakhulu ukuthi sikhulumisane nabazali ukuthi xa u-SDC awumelanga sikolo wena umele abazali ngoba wathola ukuthi kwezinye izikhathi eziningi omgcina uhlelo wama-SDCs yiwo abasetshenzisa ukuthi mama-marketing akhiye. So mam SDC ungavuyisa sinjalo njalo ukuthi sekhothi ibizo yakho lihamba phambili or umlando womzali ukuthi ubone umntwana wakho uyahamba ngembeze sekhole i-enrollment ungam-enrola simthengela ama-informs simnika ukudla endlini okumnene lokho okufunda sokumele kube ngumlando kahulumende ngoba yinto ekhona kusekelo sombuso welizwe lilungile elivikelweyo uyakhangela ama-African charters ama-international charters.
Lubhahile yini uhlupho lokuxotshwa kwabantwana ezikolo nokuswela okokusebenzisa ku-new curriculum le?
Lubhahile kakhulukazi uyathola ukuthi abantwana kathesi kufunakala ama-smartphones abalakho into ezikumele bazireseke uthole lokuthi kunengi okumele kufunde kodwa isikhathi sokuthi wayesebe klasini sishane ikakhulukazi ngakhangela izikolezi ezithile ziyawothi sekulabantu abangene emini kuyaangene ekuseni sesikhangela lesikhathi abantwana abathona ngaso esikoleni ngoba olunye iduko esikhangeleyo abazali labantwana sebekhala ngama-homework kuyashaya kuzoshaya u-10 ebusuku o-11 ebusuku abantwana belama-homework abantwana benesisane uyanazela ukuthi abanye abantwana khonapho bayaswela lo mnesayo ngoba umzali yabevele ediniwe thole enqumo ethengisa amatamatisi esenzane bakusela lokho lokuthiwa yangene e-industry ungena ngo-8 yephuma ngo-4:30 uhambe ngkhaya so khonokho abantwana abaningi yabahlukuluza ngabo esikhathini yathola ukuthi ngikhuluma nje kade njengomntana kamakhelwane athi zogcela i-smartphone yini ukuthi ayi-research umsebenzi akho agugle umsebenzi akho awuthole nokuthola ukuthi wena idatha kangilayo ukuthi nami ngimenzise so uyathola ukuthi abantwana labo basalele muva abazama ukuxoxela labo kakhulu bathi khona sebethenza khonkhena ukuthi bona bayacela abantu ababo kumbe bona ngokwabo babhalele abantwana ama-homework umntwana ukuthi ahambe kuphela sebezathi maybe ne-school holidays xa sibabuyele emuva wethu aphana ngangikubhayele khona wakuyilokhu umntwana apho ngikopa kuphela engayi ngoba umntwana yabesisa ukuthi uma engashiye abhalanga isikolo uba senkingeni.
Abazali bathi kwesinye isikhathi abenelisi ukubhadala ngoba izikolo zingemukeli imali ye-ecocash kumbe ye-plastic.
Kuvame kakhulu khona okay uthola ukuthi abazali abaningi bakhuluma ngakho ukuthi lanxa imali ngeke ngaze ngiyithunyezwele nabagcina abazukulu abalabazali abaphandi kwelizwe izothiwa yakhuluma umuntu ukuthi imali iyabuya kumele ngiyithatha ngithwele ngihlala ngiselayinini ayitholakali izikolo eziningi zifuna ukubhadala nge-cash so yikho okuhlupha khona khonapho so yinto esikhangela ngayo kakhulu ukuthi yona ngoba uma sikhangela ilungelo lezemfundo thina sikhangela ukuthi umntwana lo ofundayo usuke edleni ngkhaya ulovile umntwana ulovelene sikhangele kumantombazaneni kule sikhathi sokuthi baye esikhathini ngaphana kala izinto zokusebenzisa uluyalova ungakhangela ukuthi ezikhathini eziningi yathi uhamba kuma-facilities uthole ukuthi yona ama-condom aphiwa mahara so mina ngokukhangela amalungelo abantombazana ngathini ukuthi amaphedzi aphiwe mahara ezikolo abantwana baphiwe amaphedzi xa sisenelisa njengohulumende ukuthi sinika ama-condom asiqakathe kuseni ngokufana naye indaba yamaphedzi iphiwe amantombazana ezikolo bafunde abantwana.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Mahlango isiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile ukuziphetha ezalamhlanje abantu asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota kwebulawayo liphansi kakhulu inani labo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu igama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.